Mazana nemazana evanhu ava vanoti nepamusana pekuomerwa noupenyu vari muBotswana vakanga vazvipira havo kuti vadzokere kumusha zvichitevera kuvimbiswa kwavakanga vaudzwa vachinzi vachatakurwa nemabhazi. Asi vanhu ava vanoti vakazosvibiswa mwoyo nemashoko akabva kumuzindo weZimbabwe kuti vose vanoda kushandisa mabhazi vachange vachibhadhariswa mazana matatu emapula emuBotswana inova mari yakavanda kuvazhinji vavo sezvo vasiri kuita mabasa nepamusana peutachiona hwecoronavhairasi uwo unokonzerwa nechirwere checovid-19. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuzindo weZimbabwe muBotswana rinoti munhu anenge asina mari iri kudiwa iyi haabvumidzwe kutakurwa nemabhazi asi anoendeswa kumarori asina masiti ekugara. Marori aya ndiwo anoshandiswa mukutakura vanhu vanoburitswa munyika iyi zvechisimba. Vanhu ava vanenge vasina pekugara pakanaka kwemakiromita mazana manomwe nemakumi matanhatu uye marori aya haabvumidzwe kumira kudzamara asvika kuPlumtree uko vanhu vanobva vaiswa mumaoko ehurumende yeZimbabwe. Mumwe wevanhu vaoreswa mwoyo neurongwa uhu muzvare Catherine Chandaengerwa vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu waita kuti vanhu vakawanda vasarudze zvava kuramba vari muBotswana vachishupika pane kuomeserwa pakudzokera kumusha.
Tirikutsva kudumbo nekumusana, kumusha kwacho hakuna kumira zvakanaka especially kana tiri munomu kana zvakasununguka beside the corona tinombomhanya mhanya taita zvino nezvizvo tiri kuwana something tineropa mukuru tichimira through ecocash vana vachiwana something tough.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown muBotswana Maile Twin Poroza vanoti vanhu vakawanda vari muBotswana vari kurwara uye havana mari yekuti vashandise mabhazi ane pekugara pakanaka nokudaro zvinovaomera kuti vatakurwe nemarori kwenzendo yakareba zvakadai vasina pekugara pakanaka.
Hatizvikwanise zvamuchose nokuti tinorarama nenzira dzakasiyana siyana, vamwe vanorarama nemapeace jobs, so its like now nethis coronavirus disaster vanhu havasipenda kubara and now this is the second month vanhu vakagara of which that 300 kula we want manage tiwane takatongoomerwa nokuti hatina chimwe chinhu chatokwanisa kuyetrita like now.
Studio 7 anaukwanisa kutaura nemumiriri weZimbabwe muBotswana vabatiraishe mukonwe shuro sezvo vasiri pabasa mushure mekushayikirwa nemwana vavo uko mutevedzeri vavo amai Margaret Ruparanganda vanga vasingadairiye nharembozha yavo. Kunyange hazvo vamwe vasisiri kufara neurongwa uhu kubva mwedzi wapera kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete vatakurwa nemabhazi vachinosiyiwa kuPlumtree uye vanhu vanodarika chiuru nemazana manomwe vatakurwa nemarori asina pekugara vamwe vavo vachiita zvekumanikidzwa kubuda muBotswana. Vanhu vari kubva kuBotswana vanosvikira paPlumtree vachigariswa paPlumtree High School vozoendeswa kunogariswa paUnited College of Education neBulawayo Polytechnic muguta reBulawayo. Pasi pemutemo mutsva unobata munhu wese anopinda munyika achibva kune imwe nyika munhu uyu ava kuchengetedzwa kwemazuva masere achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavhairasi uhwo unokonzera chirwere checovid-19. Gurukota rezveutano Dr Obadiah Moyo vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe iri kushandisa zvikoro semaquarantine centers sezvo zvine nzvimbo dzakafaranuka kuti vanhu vange vachigara. Asi vanhu vari kugara munzvimbo idzi vakaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro zvavari kugariswa izvo vanoti zviri kuisa upenyu hwamunjodzi yekubatwa nezvirwere. Nyanzvi Mutsika nemagariro evanhu uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatavadzwa matambo vanoti kushupika kuri kuita vana veZimbabwe mune dzimwe nyika zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Izvi zvinotaridziswa kuti government yeZimbabwe chekutanga haina mari, havana kugadzirika, havana kurongeka. Pamusoro pazvo zvinoratidza kuti havana hanga nevanhu nekuti vanhu vari kutambudzika muno muBotswana vari kushaya chikafu. Saka government yedu ino inguva yekuti vanhu vave vachiratidza hanya, vachiratidza kusangana nevanhu, vachivabatsira panguva yakadai so.
Zvichakadaro zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kuenderera mberi zvichibatsira avo vakatarisana nenzara mudzimba dzavo sezvo Botswana isiri kubatsira nechikafu vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Muzvina bhizinesi ane mukurumbira mukugadzira motokari mudhorobha reFrancistown vaLovesan Manase vaudza Studio 7 kuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana.
tiri vanhu vamwe chete. Saka kana umwe wedu akaita problem tofanira kubatsirana. We must be united, not kuita sit back and relax kuti auyo ndezvake tichiona kuti tadzimurana ndebwo.
Kuvharwa kweBotswana uko kuri kutarisirwa kupera mumasvondo maviri ari kutevera kuri kuita kuti ungwanda ngwanda hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi zvizive nenzara sezvo zvichirarama nechamuka inyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.